Varwere vakawanda vataura nestudio sezenhasi vati pachipatara chemuchinoi vanhu havasi kurapwa sezvo vana mukoti vashoma vari pabasa vanenge vachingombeya vasingashande. Amai Gertrude Kazingizi avo vanga vauya naamai vavo kubva kumhangura vati vanzi vaende kuchinoi sezvo vatadza kuyamurwa kumhangura sezvo vanga vachitora vanhu vanga vachirwara nechirwere checovid-19 chete. Amai Kazingizi vati vasvika nguva dzemasikati vasati vawana rubatsiro pachipatara chemuchinoi.
Kufambiswa sei hatitozivi, tiri kungotenderera tambotanga tiri uku. Rume wangu ndovarumbunzi, endai uku, endai uku. Saka hatina chatinyatsoziva.
Wage madzimai iyo inosimboramba ichishanda kana zvinhu zvakaoma muzvipatara. Madzimai ari kusununguka pasina anovabatsira. Mumwe mudzimai, amai Patience Taderera, vakafirwa nemwana pakusununguka nemuvhuro sezvo vakatadza kuwana rubatsiro nenguva. Baba mukuru vaamai Taderera vaWilbert Wiseman avo vakamhanya navo kuchipatara vati vakarwadziwa zvakanyanya nemabatsiro wavakaitwa muwadhi yemadzimai iyi.
Toona hava vava kutoita nyaya papa achine manhimi pako here chichichichi. Tagara takangoramba takamirapo mai nini vedu vachagona vari kudei vari kuita sei vari kuita sei tobva tati taramba takamira chingu apo tu anoziva kana uchirwarirwa nekuchitadza kana kumira panzvimbo wani. Ava kana kumborota akazongosimuka nofunga ndianga ari sister in charge wacho akati vasina vakatochi ndakarwadziwa gare gare takangonzi kwemi makangomira mira kana mamatoya nemurwere itobva ipapa tinongoda murume wacho chete imimi kwese hamusi kuziva kuti kune covid ibvaapa.
Vawizimani vati kuchipatara hakuna ruyamuro zvekuti vari kudemba kuti dai vakatsvaka ruyamuro kuna nanyamukuta murokisheni mavanogara. Vawizimani vati tiri kuvarwadza zvakanyanya ndechekuti mwana akashaya akamboshayikwa kumba inochengeterwa vasi sezvo ainge asati abviswa kuwadhi.
Ndikati ko zvakafamba sei? Zvikanzi ndakabatsirwa but mwana ashaya. Kosei? Zvikanzi ndakabatsirwa ndiri ndega ndakashedzera kuti mwana abuda but hapana akauya. Vakazotoya later auya anzi vakangosvika vakangoti chiremba mungaite light rine foni ne light ndinoona kuti ndingakwanise kuii mazva zvisina hari zviya zviya saka ini ndakarwadziwa nemabatirwo akaitwa maini vedu nemabatiro atakaitwa isusu. Tasvika kwekwe chitipaika bhodhi kaya kudai so akamumbhuku hakana kurekodwa ha zvikanzi ndofunga pamwe kakangoiswa mumocha rekasina vapfekapfeka magloves ndikati saka nanaka asatotopinda tese kuti handii kuzopiwa mwana asiriye zvikanzi anenge ane tegi chichii vatarisa mwemwe hamuna.
Vakafanobata chigaro chemukuru wedunhu reMashonaland West mubazi rezveutano Dr. Tapiwa Dliwayo vanoti hausi mutemo kuti varwere vatange vaenda kukiriniki asi kurudziro yekuti vanhu vaende pamakiriniki ari pedyo navo senzira yekuderedza uwandu hwevanhu kuzvipatara zvikuru.
Chavangatoita zvangogara zvichingoitwa kumashoroko ingori kurudziro not kuti vabviswa kumba hakuna anobviswa kumba kurudziro inonge ingoripo ndeyatingoti ishure kana paine chipatara chiri padhuze munhu anoenda ipapo so that hospital hakunyange kuzarisa kuti vanhu vapiwa quality of care asi kana munhu ange rikana aenda kuhospital still hazi.
Patabvunza kuti sei makiriniki ekanzuro ari kudzosera varwere kumba vachiti vanorapwa kuchipatara chikuru mukuru wezveutano mukanzuro yechinhoi Dr. William Mayavo vati tivabati mangwana sezvo vanga vachiti vapedza basa masikati. Zvimwe zvipatara zviri kudzosera vanhu kumba zvichiti varwere vatange varapwa kumakiriniki zvipatara zvikuru zvemuchegutu Kadoma pamwe nekaroi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.